Chikwata ichi che IMF chaita musangano ne komiti iyi apo nengo dzeparamende dziri mukomiti iyi dzati hadzisi kufara kuti IMF haina zvairi kuita kuona kuti Zimbabwe yatanga kuwana rubatsiro rwemari kubva ku IMF ne World Bank. Sachigaro vekomiti iyi vaDavid Chapika vaudza chikwata ichi chiri kutungamirwa navaDominico Faniza kuti chirongwa cheStaff Monitored Program chakatanga panguva yehurumende yemubatanidzwa muna 2013 uye kusvika pari zvino chiri kungoenderera mberi. Vati munguva pfupi inotevera nyika inenge yave kugadzira sarudzo uye achazenge ave kutarisa nezvechirongwa ichi kana IMF ikasabatsira, nekuti munhu wese anenge ava kuita zvesarudzo. Imwe nengo yekomiti vaSamson Mukanduri vatiwo IMF inofanira kudzora mwoyo kuti Zimbabwe ikwanise kuwana rubatsiro sezviri kuitawo dzimwe nyika dzinotambura. Asi vafaniza vati hapana rubatsiro ruchapiwa Zimbabwe kudzamara yabhadhara zvikwereti zvayo kuIMF. Vatiwo Zimbabwe inofanira kugadzirisa ushamwari hwayo nenyika dzayakakwereta mari, vachiti nyika idzi inhengo dzeIMF uyewo ndidzo dzinotora danho rekuti Zimbabwe yobatsirwa here kana kuti kwete.
You have to pay back the arrears.
Munofanira kubhadhara zvikwereti. Hapana zvatinokwanisa kuita kana musati mabhadhara zvikwereti zvenyu kuIMF, World Bank neAfrican Development Bank.
Vatiwo nyaya iripo haisi nyaya yechikwereti chete, asi kuti dzimwe nyika dzinoda kuti Zimbabwe igadzirise nyaya dzekutorwa kweminda sezvayakatsidza kuita mubumbiro remutemo wenyika. Vanoti havaone chingatadzise kuti Zimbabwe ibatsirwe neIMF, World Bank nemamwe masangano kana izvi zvikange zvaitwa. Vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vanoti nhengo dzeparamende dzine kodzero yekutsutsumwa neIMF sezvo pasina zvavari kuona zviri kuitika paupfumi kubva pakatanga chirongwa ichi.
Financially we are in a very serious situation. Saka vane right yekubvunza izvozvo, because se economy hatisi kuona tikuita fanira tiri kuresponda zviri positive kumareforms eIMF.
Vanotiwo hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro pechirongwa ichi, uye chinodiwa chete inyaya yekuti nyika igadzirise zvinhu zvayo kuti isapedzisere yave kuenda kumasangano akaita seIMF kuti iwane rubatsiro.
Tine dambudziko rekuti tabatirira zvinezvi kuIMF, nekuti tatarira takanzwa chimbonzi look east zviya, kunzi tarirai kueast, tarirai ku iyo zvinhu zvitaona kuti tanyatsobatirira kwatioda kuti tinofungwa tichabatsirikana nako kuwest. Saka zvinhu zvacho zvinodawo direction iri clear yakadzama ine uchenjeri mukati.
Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni masere kumasangano akaita seIMF, World Bank nedzimwe nyika. Izvo zvave kuitadzisa kuwana rubatsiro rwemari zvinove zvaita kuti upfumi hwenyika husasimuke. Vafaniza nechikwata chavo vari kuongorora chirongwa cheStaff Monitored Program pamwe nekunzwa pfungwa dzehurumende vemabhizimisi nemasangano akasiyana-siyana, uye vachandotura gwaro ravo kubhodhi yeIMF muna kubvumbi, apo pachatorwa danho rekuti Zimbabwe yobatsirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.